Mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaKonstantino Chiwenga ndovaita munhu wekutanga kubayiwa nhombo yeCOVID-19 vachiteverwa nemuteveri wavo vaJohn Mangwiro pamwe nevamwe vakoti vachitaura pakupararira kwavaita kushandiswa kwenhomba yeSinopharm iyi. VaChiwenga vati vane chivimbo chekuti kupararira kwechirwere ichi kwave kuzopera kana munhu wese munyika akabayiwa nhomba iyi. Mukuru anoona nezvekurwisana nechirwere cheCOVID-19 muhofisi yemutungamiriri wenyika, Dr. Agnes Mahomva, vaudza Studio 7 kuti vari mubishi kutsvaga dzimwe nhomba kuitira kuti vanhu vese munyika vabayiwe.
Tine mamwe achabva ari kubva kuChina, mamwe achauya next week, pane mamwe achazobva kunonzi kuRussia. Takatarisawo nemamwe ari kubva muCovax facility. Zvese izvozvo isu tiri kuona kuti semaZimbabweans tiroda kunga tiri strategic. Mavaccine matsvaka aya, saka tingagoni kungoramba tichingoti tongodai ichi, tiri kutedza science dzacho dzese tichifamba. Saka tiri kufara chaizvo kuti vaita izvozvo, nekuti zvakupa confidence kune mahealthcare workers edu, mafrontline workers edu, kuti ewewo ngatibayirwe tese, tiitei inonzi herd immunity. Zvetakaona muna December, January zvatichadi kuzviona zvakare.
Mumwe mukota anoshanda pachipatara chepari renyatwa uyo aramba kudomwa zita rake ati haasi kuzobayiwa nhomba yeSinopharm iyi, achiti kushanda kwayo hakusati kwave kuvimbika. Mumwe mugari wemumusha weBelvedere, amai Shungu Chikandamina, vatiwo kutambirika kwenhomba yeSinopharm iyi kuchanetsa kana hurumende isina kupa veruzhinji mashoko akakwana nezvenhomba iyi.
Ngavatipo information yakakwana pamusoro pejekiseni iri, nekuti isusu hatisi kuziva kuti rine maside effects here kana kuti harina. Saka kuritambira chaiko kunototinetsei, nekuti techityira utano hwedu.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vati vashandi vose vekanzuro yavo vachabayiwa nhomba iyi pasina rusarura, uye vati vana mazvikokota vakaongorora nhomba iyi vakaona kuti inoshanda.
Iri vaccine riri safe, rakatariswa, rakabvumirwa kunzi ripuhwe vanhu ne World Health Organization, inova ndiyo musimboti weutano munyika mese. Saka isusuwo takaritarisa semascientist emuno muZimbabwe. Kwarinogadzirwa, vanogadzira vacho vanonzi Sinopharm ikambani yatagara tichishanda nayo tichigadzira mavaccine. Mamwe mavaccine atinoshandisa muEPI yedu anotobva ikokoko. Saka tine confidence, tinotarisira kuti ivaccine rakanaka.
VaChiwenga vati nhomba iyi yatotanga kuendeswa kumatunhu ose munyika zvichitevera kuparura kwavaiita, vachiti vane tarisiro yekuti nharaunda dzose munyika dzichange dzave nenhomba iyi svondo rinouya. VaChiwenga vati nhomba iyi ichatanga kubayiwa vakoti, madhokotera, vanoona nezveutano mumapazi anoona nezvekudzivirirwa kwenyika, vamwe vese vozotevera kumashure. Nhomba zviuru mazana maviri dziri kubayiwa vanhu idzi dzakapiwa Zimbabwe pachena nehurumende yeChina, uye hurumende inoti ine urongwa hwekutenga dzimwe nhomba kuitira kuti nhomba idzi dzikwandire munhu wese anenge achida kubayiwa nhomba iyi. VaMangwiro vakaudza Dare reParamande neZuro kuti vanhu vachange vasingabayiwe nhomba iyi vana vari pasi pemakore matanhatu, vanhu vane makore ari pamusoro pemakore makumi matanhatu, madzimai akazvitakura neari kuyamwisa, vanhu vane zvirwere zveshuga neavo vane HIV. Vanhu vasati vapiwa nhomba iyi vanotanga vaongororwa ropa ravo kuti harina zvirwere. Kana riine zvirwere havapiwe nhomba iyi. Zimbabwe yatanga chirongwa ichi panguva iyo chirwere cheCOVID-19 chauraya vanhu vana neZuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pachiuru nemazana mana negumi nevasere, kana kuti 1418. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mana nemakumi maviri nevatatu, kana kuti 35,423, zvichitevera kubatwa kwevanhu zana nevasere neZuro wakare. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru makumi matatu nechimwe nemazana matanhatu negumi nevashanu, kana kuti 31,615. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe, kana kuti 2,390. VaChiwenga vakurudzira veruzhinji kuti vatambire chirongwa chekubayiwa kwenhomba iyi, vachiti zvinoita kuti pachengetedzwe upenyu hweveruzhinji sezvo vanhu vakawanda vari kufa nechirwere cheCOVID-19 pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.